Isu seZanu-PF tinoona zviri zvinhu zvakakosha kuti Zimbabwe kana ingava imwe ipi nyika yemuAfrica tinge tine nyika inomiririra zvinofungwa nezvinoshuvirwa nevanhu vekuno mukati meSecurity Council.
Asika vanopikisa vari kuti hapana chakaipa kuti Africa imiririrwe, asi kwete neZimbabwe iyo vari kupomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekubirira sarudzo zvemhando yepamusorosoro.
Zvokuti vanopikisa vanenge vachiti hatifanirwi kunge tiriko, hatifanirwi kunge takadai nenhau dzekuti pamaelection pakanzwai. Idzo dzangova nhau namakuhwa, nyika haifambi kuenda mberi namakuhwa. Nekuti kana pane chachakaposheka kana chakashoreka kwavari paelection, ichi tanga tichichiona nekuwanikwa kwavo ivo vakaenda kumatare vakateera matanho aripo pamutemo anoratidza kuti ivo zvavanotaura ndizvo zvakaitika pamaelection.
Vanotika vakatadza kuenda kumatare vachiti anofamba nedivi rimwe chete segakanyika.
Kutadza kuenda kwavo vachindoita matanho awa vachizoda kugara vakataura mashoko awo mumanewspaper nemaradio, kuita kwavanhu vasingagoni kugashira kuti havana chavakataurira vanhu vezimbabwe chavakaona chakakosha chinogamuchirika, vanhu vezimbabwe vachibva vasarudza munangagwa nezanu-PF. Isu zvisinei ngazvitityisi, nekuti veopposition vanopikisa ndo ragara riri basa ravo. Tinongoona zvamumadhorobha nzira dzangova makomba oga Marara, vamwe vana vatokura vatova nezvitupa vadoko pamatuta amarara akasiyiwa neveopposition achingoungana mukati memadhorobha. Saka veopposition vanopikisa isu tinotovaziva kuti havanei nekuti nyika iende mberi.
Nechikonzero chemuchidaro vamarabhira,
nekuti pachokwadi dangwa neshungu dzekuti nyika iende mberi taisashaya chimwe chete chekunongedza chatinogona kuti apo ndivo vakaita vakagona. Kana ndichinge ndanyepa, ndinongokumbira kuti paite chimwe chete ivo chavachataura kuti tisu takaitawo icho chaendesa nyika mberi